Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri chikunguru 30, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Tinokukurudzirai kuti tiri live paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Kanzuri yeguta reBulawayo yombomisa urongwa hwekukamura mvura inoenda kuvagari. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti pasina mvura nemagetsi, Zimbabwe haipi yakakwanisa kugadzirisa zvinhu munyika. Tichanzwa zvinobva kwamuri imi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi, tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kanzuru yeguta reBulawayo inoti yombosendeka urongwa hwekukamura mvura inoenda kuvagari zvichitevera kupera kugadziriswa kwemichina inopomba mvura kubva kudhamu reRecreation iro rinobatsira mukurerutsa dambudziko remvura muguta iri. Kanzuro yazivisawo kuti ichaongorora zvekare danho rekuwanisa vagari mvura zuva roga roga mwedzi wanyamavhuvhu. Asi kanzura veWard 24 vaArnold Batsirai Dube vanoti kunyangwa hazvo vagari vave kuwaniswa mvura zuva nezuva, vanofanirwa kushandisa zvine mwero zvinoenderana nenobvumidzwa munzvimbo dzavanenge vachigara. VaBatsirai Dube vanoti vagari vekumisha yeveruzhinji vanobvumidzwa kushandisa 450 liters pazuva, kuchitiwo vanogara kumisha yevashoma vachishandisa 650 liters. Vagari vekudzimba dzemuturikidzwa kana kuti maflats vachibvumidzwawo kushandisa 400 liters pazuva. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Urongwa hwatanga tinahwo hwanga huri hwekuridzinesa mapambu. Tanga tine mapambu akaitwa 1940 anga achiisa mvura mudunhu reBulawayo. Saka taona kuti tikasariplesa mapambu iwawo nekufa kwanga kuita, dhorobha ranga richozoshayiwa mvura kwemwedzi yakati kuti. Ndobva tabva tatisa urongwa hwekuti titenge mapambu manyuwani tobva tareplesa. Ndosaka taita mazuva anokwana 10 pasina mvura. Asi ichi chirongwa tachipedza, zvimwe zvese zvava zvima maina. Saka tadzorera kuti munhu wese akwanisa kuwana mvura. Iko zvino tiri kuti munhu wese asvike palevel yekuti munhu wese ave nemvura panguva yatakatarisana nayo. Asi pamberi apo tichadzokera panguva yekuti ndiMwari anenge ava kukondirola madhamu levels. Satiugwa nekureshena mvura kuti tive tinenge tine mvura kusvika patiri kudzokera papiki yerain season, munhu wese angowana mvura. So rationing yataitawa kuita isisiri yemeni rationing, munhu wese anenge akukwanisa kuwana mvura. But takadaro tiri kuisa mamhezhazi akawanda kuti tisashaya mvura muBulawayo. Like kuti tiaproche zinwa titipe mapamba aya mamwe akafa anenge ari ezinwa isati tirakwanisa kumapa sezinwa. But tikavaaprocha vakatitendera kuti tivasezipe ave ari mumaoko edu yotilisa tokwanisa kufa Bulawayo nemvura.
Tinonzwa kuti mune malita anofanira kunge achishandiswa nemunhu pazuva, akamira sei malita?
Tine malita anokwanisa kushandiswa nemunhu pazuva kumahigh density, tine malita anokwanisa kushandiswa nemunhu pazuva kumalow density. But ndopa tiri kuisa awareness yekuti vanhu vari kurima magadheni, vanhu vari kuti isu tiri kuti no, let's specifically use this water. Pane kuti tiwadzire kuti tiri kuwana mvura for consumption, tiri kuwana mvura either for drinking kana kuti for using kumatoilets kana kuti. But zvekuzoti vanhu vava kushandisa for gardening. Tezvatinogwa nekuita maawareness yekuti vanhu chimbomirai kudaro, timbomeka shuwa kuti mvura iyi yataanayo.
Mune matanho amunozotora here kune vanenge vashandisa mvura zvisina mwero?
Hatina matanho atiri kutora, asi iawareness yatiri kuvaudza nekuti vazhinji vacho chero kutobhadhara kwacho vari kutoneteka kutobhadhara. Saka it's like awareness yatiri kuti no, ngatishandisei mvura yedu zvakanaka. Tisashandisa pakadai, tisashandisa pakadai, ngatishandisei, ngatibhadharei so that at least tetakwanisa kuti tikwanise kuisa mvura kuma residence. Chatisika inete kuti mvura ishaye ku Bulawayo.
Kanzura veWed 24 muBulawayo vaArnold Batrai Dube vari parunare muBulawayo naJonga Kandemiri. Jonga abatawo munyori wevechidiki musangano revagari reBulawayo Progressive Residents Association muzvare Perseverance nyati avo vanoti vagari vafadzwa zvikuru nedanho rekanzuru rekuvawanisa mvura mazuva ose.
Zvinofadza zvikuru kwazvo kuti Bulawayo City Council yatora chinhambo ichocho nekuti vanhu vanga vanetseka zvikuru kwazvo nenyaya yokureshenwa mvura, saka tinotenda chaizvo.
Tinoonawo kuti vari kukurudzira vagari kuti vange vachishandisa mvura zvine ungwaru, kunyange hazvo vakukwanisa kuwaniswa mvura zuva nezuva. Imiwo sevagari munokwanisa here kutevera kurudziro iyoyi?
Isu sevagari maresidensi tinofanira kubetsera Bulawayo City Council kuitira kuti tikwanise kunge tichiwana mvura sematauriro avari kuita, kuti kana muri kumafleti mufanira kunge muchishandisa mvura yakati wandei, kana muri mumalod residential mofanira kushandisa uwandu hwakati kuti. Saka izvozvo semaresidensi tinofanira kubetserawo Bulawayo City Council kuti isangove iyo inongotibetsera. We must also tisangane pakati semaresidensi kuitira kuti tirambe tichiwana mvura.
Kanzuro iri kuchemawo kuti vagari havasi kubhadharawo mitero yavo yemvura. Matanho apa hamuri kuitawo sesangano kukurudzirawo vamwe kuti vange vachibhadharawo mvura idzodzo?
SeBulawayo Progressive Residents Association takamirira maresidensi. Tinokurudzira maresidensi kuti then tabatsirawo kanzero yedu kuti ikwanisewo kuti tibhadhare marents kuita kuti mvura iyoyi yatiri kupiwa inge iri klini. Iyowo City Council ikwanise kudini, kunge nyaya dzemabhini ikwanisewo kuuya kuzotora mabhini, ikwanise kuita zvinhu zvakawandisa kuitira kuti service delivery inge ichiitika paBulawayo City Council.
Mune ramangwana munotarisirwa here kuti zvinhu zvingaramba zvakanaka kudai sezvaiitika izvi?
Bulawayo inoremekedza sesiti isingashayi mvura, uyewo mvura yachona imvura iya yokuti iri very clean. Saka isusu semaresidensi association tinovimba stereki uye tichitenda kuti Bulawayo City Council irambe ichipa maresidensi ayo mvura yakachena.
Munyori wevechidiki musangano revagari reBulawayo Progressive Residents Association muzvare Perseverance nyati. Nyaya dzezveupfumi dziri kuramba kufamba zvakanaka munyika. Zvitengwa zvinenge zvichiwanikwa zviri kuramba zvichidhura zvakanyanya. Zimbabwe yatarisa kupi? Tabata nyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University kuOhio. Tikabvunza kuti chii chavari kuona uye zvingaitwa sei kuti zvinhu zvigadziriswe.
Ndiri kuona kuti tiri kufamba takatarisa kunorema, nokuti hapana chati chachinja kunyanya kuzvinhu zvatoti ndiwo mafuta enyika zvinofambisa ufumi kwenyika yatingati oiri yenyika iyai. Takatarisa isu kumagetsi anodiwa kuti ufumi kwenyika ipi neipi zvayo pasi rose rwufambire mberi, magetsi ari kuramba achishayikwa. Totarisa zvekare isu kuiyo petro nedhiziri chaiyo, ndiwo mafuta mamwe anoita kuti zvinhu zvifambe zvekare, ari kuramba achingoshayikwa. Tobvapo toenda zvekumvura yokumwa chaiyo mumataunhi umo, mvura yacho iri kunetsa zvekare nokudawo kwamagetsi ari kushayikwa. Tobvapo toendawo muzvitoro umo, zvinhu zviri kungokwira. Tobvapo toendawo kuvasevenzi, mari hadzisi kuwedzerwa. Saka maonero angu ndokuti gwara ratakananga igwara rinorema chaizvo, hameno kuti gwara iro richatisa kupiri chirema saizvozvo. Asi nokuverenga kwatinoitawo zvakaita samagetsi zvinoratidza kuti hapana tarisiro ingangouya yokukwanisa kugadzirisa dambudziko ramagetsi nguva pfupi iri kutevera.
Kana makatarisa sekutaura kwamuri kuita, hapana chamunoona chiri nani here? Hapana chamuri kuona chiri kutanga kuita kuti zvinhu zviite nani?
Handinyanyi kuona zvakanyanya kuwanda zvangu zvekwehurumende iri kuzamawo kudzidzisa vanhu mibato yamavoko yokubika chingwa pachavo, kuti munogonawo kuzvibikira chingwa. Zvimwewo zvatiri kuonawo ndezvehurumende zvayo inozama kuuyisawo mabhazi akaita samazupko akati chipirewo vanhu pamwe chete nezvimo zvitengwa tengwa zvavari kuisa mumashopa muzvimashopu zvavo zvehurumende zvakaita samafuta zvakaita seshuga zvakaita seupfu hwavari kuisa vari kuzamawo havo izvozvo asi ndinoona sokuti zvishoma hatizivi kuti vangazviwanza sei nokuti zvingagona kuitwa nenzira iyo asi tinongodzokerazve kumafuta enyika aya aya anoita kuti ufumi hudi husumuke magetsi mvura kuzoita petro nedhiziri kana zvichingoshayikwa chero hurumende zvainoita izvo ndo zvatoti isi kudainga nguva drop muocean woti kudai ndadira mvura mugungwa iwo wangoisa kapu chete.
Saka toita sei Professor Masocha?
Tingatotungamidzaiye hurumende nokuti ndo musoro wacho iwoyo, ndeyekuti hurumende ngaizvisungeye kubva iyo kubva kumusoro uko, kubve iyo mari yacho yekunze kwenyika ichipiwa vamabhizinesi vamwe vainovo, kunyanya ngaitange ikoko kumagetsi uko kwatovawo kune zvikweretu uko, itange futi kumagetsi ikoko kwatovawo kuna vamwe vane mari vane zvikwereti kuzesa kwacho ikoko, vangava vamwe vanhu vaiva muhurumende yakapfuura vamwe vari muhurumende yetovawo kuna mazana namazana emari dzinofanira kunge dzakabhadharwa kuzesa ikoko. Saka vanhu ivavo ngavamanikidziswe kubhadhara zvikwereti izvozvo kana kutotorerwa gumo upfumi hwavanahwo, nokuti vanahwo upfumi kuti vabhadhare chikwere chavo chokuzesa ikoko. Ndo zvingakwanisa kuita zvimwe zvezvingakwanisa kuita zvokuti vanhu vezimbabwe ngavakwanisevo kukwanisa kudzidza kuzviitira zvimwe sokubika chingwa ikoko chionzi choshayikwa, munhu wovuyawo nenzira yake yekubika chingwa. Saka pamwe kudzidza kuzviitira zvimwe zvinhu kunopedza nhamo dzakawanda, nokuti ruzhinji rwacho tinogona kushora nokushora nokushora, asi vatoshora vacho hatikwanisi kuvachinja. Tikazvishora isu pachedu tinokwanisa kuzvichinja kuzvibetsera isu pachedu.
Muzvinafundo Eliot Masocha vari parinhare kuOhio neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Pepanharu reHerald rinoti mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadoma gurukota rezveindastry necommerce vanguvizita Mangaliso Ndlovu kuti vafanobata chigaro chaamai Mufumira avo vari kupomerwa mhosva yeuori. Muchronicle mune nyaya pamusoro pekusungwa kwemasoja matatu ari kupomerwa mhosva yekupfuura mutendi weZionist Christian Church akafa kuBite Bridge. MuDaily News mekare mune nyaya inoti nemusi wechina mutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa vachatungamirira bato ravo mukurangarira vakaurawa nekukuvadzwa nevanofungidzirwa kuti Mauto musi wa1 Nyamavhuvhu gore rapera. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Mangwanani mangwanani veStudio 7, vana mukoma Jongwa, vana mukoma Blessing, vose vakateerera Studio 7. Zita rangu ndinoitwa Baba Eva, ndiri paSouth Africa. Kuchema kwandiri kuita kuti nyika yedu yaenda kumawere, yapindwa naPongo, nyika yedu yapindwa naSatani, nyika yedu yagarwa mapapiro newakaipa, especially nhau dzira kupromotwa dzepabonde kuvana vadiki. Dziri kuenderana zvakare nenhau idzo dzirungotaurwawo kunzi mutemo uda kuitwa bhiri kuti mukadzi aitewo shamwari yake, murume achiitawo shamwari yake, uko vachizosangana hapana nebvunza mumwe. Vana tisikanawo taakuitawo dzungu rokuti tinoda kupuwawo pemisheni yekuti tisabate pamuviri kana kuti zvirwere vari pachikoro. Ko, kana vari pachikoro vari kuzviitireiko? Ngavarorwe kana daurorwa. Kana daurorwa ane 10 years, ngaarorwe aende, nekuti kuita zvepabonde kuratidza kuti yuanawo machuo wakugona kana kuti wakata nhumbu, unogona kugesa umwe mwana iwe uri umwe mwana. Ini izvi zvenjoda kukonifema kune vanhu masatanisti kezvika. Ya, nyika enda kumawere, nyika yaSodoma neGomora. Kutaura neshungu kwokushungurudzwa tavakomana ka, ngatisapromotei upfambi munyika medu.
Mukazi vana mukoma vandinana Jonga kandimire, ndoda kungotaurawo pamusoro pekukwira kwaita zvinhu, especially shuga nemamwe mabasic commodities. Handoti hurumende dai aona zvokuita paitwa nhaurirano, zvinhu zvagadzirisika zvanaka, kuzina zvinomira zvakanaka, kuno kumamisha vanhu tambura pamwe vakuenda kunoita chikorokoza nzizi dzoparara zvinova zvinhu zvisiri raiti dai pakwanisa pagadziriswa paitwa nhaurirano zvinhu zvafamba zvine zvakanaka
mangwanani akanaka vashamari vestudio 7 ini ndoitwa mukoma David Nduna ndiri kusouth africa kupretoria kusoshanguzve tinoda kutaura mhaka nezvekupidigurwa kwehurumende kunoitwa ivo vatoti vanoda kupidigura hurumende yavo munangagwa hakuna mutemo wati wachicha uya wakaita sewana aipurana bhosa uya so izvo zvinova vari kupisa vasori madzimba makaita sekuti macid vachiuya chidongokuwadza anhu madzimba ivo vanomboda kumbopidigurwa vambori papi chaipo chaipo pavanoda kupidigurwa vari chaipo chaipo vanonge vambozviona sei kuti vanoda kupidigurwa ndiani unonge vaudza kuti unoda kuvapidiguri panoda kupidigurwa hurumende yava munangagwa vanonge vazviona sei zvinhu izvozvo vanonyeba vanhu ava vanoda zvekutsikirira kuti vanhu vasakambera vasaenderere mberi nokusimudzira nyika ndatenda ndiri mukoma David Ndura
mangwanani mangwanani vatereri vestudio 7 nevatepfenyori vechirongwa ndoona sokuti mahomero aita zvona kuzimbabwe panhau yemutengo yezvona pa kunyanya zvinana shuga izvo zvakuuraya machembere nemadhari edu kumusha uko nekuti madhari edu ajaira zvinanati izvo zvinomanje kana shuga ichonariyi hakupudzwa manjeri yanga ichitobetsera vanhu zvakureva kuti upenyu bwevanhu bwaoma ndimoyo pano pasouth africa
makadiko studio 7 mukoma jonga tanonoka vande namukoma blessing ndini dash kubva pasouth africa ndombotinipopinda zvepanyika yedu zvakaoma kana zvinhu zvichinzi zvongokwira hapana kuti mukademonstrata munotaurirwa kunzi tokufurai nyika yepi kana shuga yava kunzi $17 pakaipa tichafa tanguva marinda anofamba
pamusoro wevashamari vestudio 7 nyaya yekuti munyika muna mabasa izvi matichasi kudzidzisa vanachikoro vanaiswera vakagara kuchikoro todzimwe dzikonsa kuti vanachikoro vapedzisira vaita zvekunyengana vopedzisira vangobuda pachikoro yangotamba ita zvavanoda pedzisira vaita zvepabonde ndo zvimwe zvokonzeresa izvozvo dei vanachikoro vaigara vane puresha vachipuwa mahomeworks kuchikoro vasingambowani nguva yekuita zvepabonde izvi saka hurumende ngaigadzisa izvozvo maticha adzokeri panzvimbo dzavo hapi vana vechikoro mahomework vaigara vari under pressure and then vana vechikoro vanozoita shungu plus munyika mukati mabasa umwe neumwe waachaita shungu dzokuti kandapedza chikoro ndoata chakati zvinoizvi zvinongoziva chero vapedza chikoro ngogara pamborisa mombe saka enda atozopedzisa chegura pirana tochisiya chikoro chaendaona kuti zvangofanana kudzidza kana zvadzidza tangofanana vakadzidza vacho saka izvi ndotozvigara zvangu mumahembeni muno ndiri mujobheki musouth africa ndingotozvitambura avo ndiri mumapurazi zvangu mumahembeni asakuru vangu vamadhandari ndatenda hangu
nyaya inongotambika pavana munangagwa vanongoti dai tangotongawo zimbabwe pasina chavanokona kutoka kwazvo zvakutoremera kumusoro sechimbo sinzi vakangobvira vetingotonga tongotonga tongofa ndangotonga haiwa kuti tinongotorumidza nyika havana chipo chokusimudza nyika nakota zvavo dai vazama zvavo vapawo vanokwanisa vakaita sevanotambisa pachino chino dzobva ropa dzimwe dzinguva zvingaitawo zviri nani zvaramba zvaramba musharukwa gabe dai manga muri mweni maimbosiyawo mombopawo vana vadoko vombotongawo mumboonawo zvavanoita nemakagara chepachera tinozviziva dzenyu dzakawanda dzamakapara panguva yekukura kuti hamungaendi kosungwa nokuda nokokuti mwave pachigaro unoziziva aiwa ami yachivamira nemi kana zviri kuti ami yachivamira nemi asi kana mukanyabvepo aiwa hatimusungi tinongoti munhu wedu wetanga tirinayo ndatenda zvako
pastudio 7 apo pastudio 7 apo makadii vashamarari nevateereri vestudio 7 ini maonero angu andinofunga ndeyekuti dai vamunangagwa ka vasina kumbobvira vabirira zvavo pamafuta pavakapa vachamisa nguva yavo pamwe kudai izvozvi vana vezimbabwe tiri pane rimwe revhu riri nani pane kutambudzika kwataa kuita tichizobudawo tichienda kune dzimwe nyika kudai kutsvaga kurarama nekutsvaga chingatiponese kuti mhuri iwane chekubata asi washanda mari yacho kuno nedzimwe nyika waenda naye ikoko yakunoisukuenzera nemari yeko zvinenge zvisinganyatsoringane zvisinganyatsofadzi ndo maonero andinoitawo
ava
vange vari vatereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita neStudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Itai mameseji enyu kuti ave mapfupi. Tine mameseji enyu mazhinji atisingakwanisi kushandisa nekuti munotaurira pasi pasi. Taurirai nenzwi riri pamusoro zvigonzwikwa. Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vasungwa makumi mashanu nevaviri vakaurawa nezuro muvhuro apo pakamuka kurwisana mune rimwe jere kumaodzanyemba kweBrazil. Mukuru wejere rinonzi Altimira anoti pavakafa ava gumi nevatanhatu vakange vakadimburwa misoro. Kurwisana kwevasungwa kwakatangidza mushure merimwe genga rapinda mune rimwe divi rejere. Zvakatora maawa mashanu kuti mapurisa vamise kurwisana uku. Mauto eSudan apfuura akauraya vana vechikoro vashanu mumhomho yange ichiratidzira kusada hurumende yemauto munyika iyi. Sangano reSudanese Doctors Central Committee rinoti mauto apfuura vanhu ava muguta reAl Obeid pakakuvadzwavo vazhinji. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vechidiki vari pachirongwa cheMandela Washington Fellowship, icho chine chinangwa chekusimudzira vechidiki vekuAfrica vanoita mabasa akasiyana-siyana, vaungana muguta reWashington DC. Munyarikani pagungano regore rino igurukota rezvedzimba muhurumende yeAmerica, Dr. Ben Carson. Gore rino nyika yeZimbabwe yainge yakamirirwa nevechidiki vanosvika makumi mana nevaviri. Mike Hole weStudio 7 abata vamwe vevakamirira Zimbabwe paurongwa uhu, kutanga naEdgar Gweshe.
Chandinganyanyoti chandaona chakanyanyokoshesa pane zvataurwa navakasoni inyaya yekutoti ramangwana redu isu sevechidiki vemuAfrica rinotova mumaoko edu. Saka ndingangoti vaita kurudziro yakakosha zvikuru yekuti isu sevechidiki tiri kunosema Young African Leaders, tine basa guru kwazvo rekuti tinge tichienda kudzinyika dzedu dzakasiyana-siyana tichinokwanisa kunokurudzirwa vamwe vechidiki variko kuti vange vari involved munyaya dzine zvekuita nezvematongerwo enyika uye nyaya dzine zvekuita nebudiriro dzenharaunda dzedu dzakasiyana-siyana.
Kunze kwemazwi avakasoni pane zvimwe here zvabuda pachirongwa nhasi zvamungati ndizvo zvakufadzai?
Ndinganyanyotaura ndakatarisana nebasa rangu, ndingati nyaya yecivic engagement. Nyaya yekunge tichikurudzira vanhu vari munharaunda dzedu dzakasiyana-siyana kuti vange vachiparticipata muzvirongwa zvebudiriro, muzvirongwa zvine chekuita nekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu. Ndingangoti izvozvo zvava zvakandikoshera zvisingaiti.
Right, vaGweshe, maane 6 weeks muri muno muAmerica, chirongwa ichi chiri kupera nemusi wechina, ndenge makudzokera kuZimbabwe nemusi wechishanu. Pane zvamungati madzidzo here pachirongwa ichi zvamakatarisira kuti pamodzokera kuZimbabwe muchange muchidzidzisawo vamwe vechidiki uyezve muchange muchizvishandisa kuitira kuti musimudzire maitiro amunoita basa renyu?
Zvatadzidza zvakati wandei, asi chimwe chandaona chakanyanyokosha kune nyaya yandandisati ndataura, nyaya yevolunteerism. Iyo inosanganisira nyaya yekuti vanhu tinoshanda pasina mubhadharo kuti tinge tichiunza budiriro munharaunda dzedu dzakasiyana-siyana. Takaona isu tiri kuno kuti zvimwe zvatinenge tichiyemura kuti vekuno vakabudirira hazvidi mari mukati, asi zvinhu zvinoda kuti pawana anoita simba rekumobhilaiza kana kuti kukurudzira vanhu kuti tinge tichiita mabasa akasiyana-siyana anokwanisa kuunza budiriro munharaunda dzedu dzatogara. Kune zvenyaya yeparticipation mumapolitical processes, kuti isu sevechidiki hatifaniri kunge tiri vanhu vanongochema takagara, asi tinofanira kuti tinge tichiita take charge of masituations atakatarisana nawo, tichikwanisawo zvekare kuparticipata mumapolitical processes kuti tinge izwi redu ringe richikwanisa kuti rinzwikwe kumusoro.
va Edgar Gweshe umwe wevechidiki ari pachirongwa cheMandela Washington Fellowship. Mike aitawo hurukuro namuzvare Samantha Sivanda ari muchirongwa chimwe chetecho.
Kubva pandakasvika pano pane nzvimbo dzakawanda dzatakaendeswa. Of which kuZimbabwe handina kana mukana wekuti ndimupindi. Nzvimbo dzinenge senate tichitaura nemasenators. And I think my feelings iwayo yekuti zvoni ndambosvika panzvimbo yakadai. For me ndizvo zvandiri kuti ha zvandiitira zvakanaka. Saka munhu akaita saBen Carson ari respected kudaro. Munhu akaita like surgery yemaSiamese twins zvandiitira zvakanaka kuti chokwadi ari kutaura neni musi wanhasi atiudza kuti zvoni iye angasiri munhu anogona kuchikoro but atiudza kuti pfungwa dzedu dzinodzidzisika pfungwa dzedu dziri capable of kuita zvinhu zvikuru kana tikazvikomita
kunze kwemazwi ava Carson pane zvimwewo zvabuda here pachirongwa zvamungati aiwa ndizvo izvi zvandinakidza ndizvo zvandibata mune
pane mudzimai anga aripo president weHeritage Foundation ataura mashoko makukutu kuti pane investment yataitirwa sevanhu vechidiki. You know, vakawanda vakaapplyira Mandela Washington Fellowship. I think across Africa inge iri kuma 78,000. Vakachuza 700 chete. Saka akati zvoni pane vanhu vakawanda vainvestor matiri. Saka ndinonzwa responsibility hombe yekuti ndinofanira kuchinja kwandogara. Ndofanira kuchinja ndiseve hurumende yangu, you know, ndiseve community yangu.
Chirongwa ichi pachakatsanga. Chachiri pasi pevaimbo yemutungamiriri weAmerica vaBarack Obama. Chinhu chikurusa chavainyatsobata inyaya yecollaboration kudyidzana. Vakati vechidiki vanobva kunyika dzakasiyana siyana dzekuAfrica mofanwa nekudyidzana. Pane vamungati masangana navo here vamungati aiwa in pandodzokera kuZimbabwe iwe neni pamwe chete tikushanda pamwe chete.
Okay, so first of all, ku institute kwedu ku Delaware kwandandiri, tantiri 25. Saka vese 24 ndiri kutoti ayo ndoda kuti mukadzokera kunyika dzenyu. I want to follow your work. Zvamuri kuda kuita, ndoda kuzviteera, ndoda kulika pa Facebook, ndo share nevanhu vese kuti vanhu vese vazive. But pane musikana wandaona anonzi Debra weku Nigeria. Tinoita basa rakada kufanana. Saka tiri kuda kuita exchange summit ye education. Ichaitirwa ku Nigeria nekuZimbabwe. Tiri kuda kushare, kucollaborate tizive kuti chii chiri kuitika mu education sector. Vanhu vane ma disabilities vanga accessa sei education munyika medu.
Muzvare Samantha Sivanda, umwe wevechidiki ari pachirongwa cheMandela Washington Fellowship, Mike Webe weStudio 7 ataura naye ari muguta reWashington DC.
Military cut.
Ndakuva kamsha asiyana inorova mama hatichada kusasana ingangova yatofamba mama ndanyora nziyo nziyo yerudo
nziyo yerudo
nziyo yerudo izere mibuzo mama
nziyo yerudo.
Uno gonna go to the Savannah Vangu, Nimirwa Mai. How some venga mai vangu, kana hamasangu. Uno gonna go to the Savannah Vangu, Nimirwa Mai. How some venga mai vangu, kana hamasangu.
Zio Yerudo Ja Praiser. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Kanzuri yeguta reBulawayo yombomisa urongwa hwekukamura mvura inoenda kuvagari. Uimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti pasina mvura nemagetsi, Zimbabwe haifi yakakwanisa kugadzirisa zvinhu zviri kunetsa munyika. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosvera zvakanaka.
soku isika tisenda